Chekwata chesimba bora chemudhorobha duku kwazvo reshamba mudunhu remashonaland central ndicho chakatora mukombe weligi wegore rino ndokusiya vatsigiri vezvikwata zvikuru zvaitarisirwa kutora mukombe uyu vachitemwa nemusoro kutsvaga kuti chii chaicho chakatadzwa nezvikwata zvavo zviri kuvatadzisa kutora zvekare mukombe uyu semakore ekare. Simba bhora yakapedza ine mapoints makumi matanhatu nematanhatu, mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum iyo yakatora chinzvimbo chechipiri, uyezve mapoints gumi nemaviri pamusoro peNgezi Platinum Stars iyo yaive nemukombe uyu mwaka wapera. Aka kave kechinomwe kakateverana mukombe usati wadzokera kuHarare kana Bulawayo kuzvikwata zvine chaunga zvinoti Makepekepe, Dimbare kana Boso. Akambotambira Black Aces neRio Tinto, Innocent Tembo anoti zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri kushaya vatambi vane tarenda nemhaka yekusabhadhara zvinogutsa vatambi vepamusoro.
Matimu edu mahombe aya ane dambudziko rekubhadhara, havagoni kubhadhara maplayers. Asi mugona ndivo vanogara vane magiraundi akazara, vane masapoters, tisingazivi kuti mari dzavo dzinofamba sei matimu.
Chiri kurwadza vateveri vemakepekepe, Dimbare neBoso ndechekuti zvikwata zvavo hazviisi kana pazvikwata zvina zviri pamusoro-soro patafura. Manika Diamonds iyo ine mapoints makumi mashanu nemana ndiyo iri pachinzvimbo chechina pasi peSimba Bhora FC Platinum neNgezi Platinum Stars. Kari kare ingadai iri Dynamos kana Highlanders iri pamusoro, dzimwe nguva Capes United. Asi mubati wepagedhe Shepherd Saizi anoti zvikwata izvi hazvichina kurongeka sekare.
Matimu aruke ane mari akarongeka, kana pasina mari zvingazvifambe, maplayers anogara akaguta, kana asina kuguta maplayers zvingazvifambe. Sekudynamos kune mastrikes arikuitwa nevakomana vachida mari dzavo, vachiboycota training. Saka matimu adiki arikuesa ane mari dzavo, vakarongeka zvavo zviri in order.
Asi sando dziri kuenda kusimba bhora iyo ichange yakamirira nyika mumakundano ezvikwata zvepamusoro-soro zvemuAfrica eCAF Champions League. Asi chikwata ichi chine mutoro wakaoma wekusvika kana kudarika pakasvikwa neDynamos iyo yakasvika mufinary yemakundano makuru emuAfrica aya muna 1998. Murairidzi weSimba Bhora Tonderai Ndiraya uyo akadzingwa kuDynamos achinzi akundikana kudzura chikwata ichi munzira yekukunda, anoti vari kuda kuwedzera simba rechikwata kuburikira nekutenga vamwe vatambi vashoma kuitira kuti vaoneke urefu hwavo muAfrica.
Tinodavira kuti tichakwanisa kumhanya-mhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatinawo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chedu.
Ndiraya ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe wemurairidzi akabata basa kukunda vamwe vose weCastle Lager Coach of the Year pari kupiwa mibayiro vatambi vakarura kudarika vese musi wechishanu. Mutambi weHighlanders Lino Chikuwa ndiye akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese mwaka uno mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvinomwe. Asi mutambi weSimba Bhora Walter Musona ndiye ari kunzi angangotora mukombe weSoccer Star of the Year. Motsigiri wemutambi wenhabvu vatina Shemuseti vanosimbisa kuti Musona uyo akatora mukombe uyu muna 2022 ari kusimudza zvekare mwaka uno.
Kutimu yake aikwanisa kugohweza zvibuzwa gumi nezvitatu uyezve ndiye akabatsira kuti vamwe vake vagohwese.
Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFrancis Kahowa vanoti vari kuona Musona achiverwa naKama Billiards weyadha makundano eSoccer Star aya.
Kama makadotasa pahistory yake football asati aenda kusouth africa he never played much in zimbabwean football, but paakadzoka he coped very well, akagohwesa macrucial goals for yadha and paakatwa recall back to the national team he did very well.
Zvakamira zvakadaro PSL iri kuonekana neBulawayo Chiefs wange cheGood Pirates neRNL Movers zvikwata zvina zvakaburitswa mugungano iri. Zvikwata zvinoti Quake United Scotland, ZPC Wange nechichabuda pakati peWangu Mazodze neTriangle Eastern Region ndizvo chavatsiva muPSL kubva kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.